manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe china chikumi 1 2023. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ropasisa mutemo unonzi unombunyikidza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kutoenzana nezvaiitika munguva yerudhizha. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota gore rino vaite izvi kuburikidza nekunyoresa. Vakawanda vokurudzira kuwandudzwa kwemitemo yekukweretesa vanhu mari dzekutenga nadzo dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushushikana nekupasiswa kwakaitwa neparamende biri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act uri kunzi neremadunhurirwa Patriotic Bill uyo unoomesera zvakanyanya vanhu vanonzi nehurumende vanosvibisa zita renyika vamwe vachigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mabarani weparamende wa Kenneth Chokuda vaudza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nhasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pabhiri iri masikati nhasi uye rabva raverengwa kwechitatu nekuendeswa kudare reSenate. Vachokuda vati dare Senate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nhasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko vakaona kuti maamendments saripo wakanaka sezvo maingoona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly. Saka vati maamendments acho akanaka, saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi ndosaka razopedziswa kuitwa mastages andasara pari zvinorava kuenda kuSenate.
Biri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapato anopikisa ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa neZuro Maneru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzeZANU PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi nhengo gumi nenomwe dzemapato anopikisa hadzina kutsigira biri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vanotarisa sira kuti bhiri iri richapasa muSenate.
Pati chandinoda kuudza ndechekuti takapedza naro kuParliament kuNational Assembly nao raakuenda kuSenate then to the President.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter mumiriri weHarare East muParamende vatendai biti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Bhiri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti bhiri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kuivo nguva dzehondo vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu kuye zvino zvaipei kana taakuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya wakamiri hotovharwa 10 years tinosaka Patriotic Bill rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo bhiri iri.
Tiri kuona bhiri iri risina kumbosiyana nababa vanomanikidza vana kuti
imi ndiye respect yenyu kuti ndini baba pamuchata napa ana baba vaya vanotaka zvekutofosera respect saka tiri kuona zvirikuitwa nebhiriri riri kuti musataure zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitika musataure izvo zvinogona kuita kuti vanhu vatarisire Zimbabwe pasi nepamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikisa
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese pavanenge vari vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu vaende kunonyoresa pasi pebumbiro remutemo. Nhasi ranga ririwo zuva rekupedzisira rekuti vanhu vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti. Vamwe vanhu vanonzi vari kuchema chema kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kana kuti akaiswa kunzvimbo dziri kure nekwavanogara. Vanopikisa vanotiwo Zeki iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti. Asi veZeki nehurumende vanoti zvimwe zviri kunetsa zvichagadziriswa uye hazvingakanganisi kuitwa kwesarudzo. Asi nezvichemo izvi sarudzo dzemuZimbabwe dzingaitwe pasina mutauro here? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipawo pfungwa dzavo, sachigaro vesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Tichionawo zvakare matambudziko ari kutarisana nevakanyorisa kuvhota vakawanda nekuti mazita avo dzimweni dzenguva haasi muvoters roll. Ivo vakabovhota maelections ekumashure uko. Kana kuti mazita avo ari muvoters roll akakanganiswa uyezve vachinjwa kwavanovhotera. Vamwe vari kunzi mumba imwe chete mudzimai ari kuvhota ari pano, murume ari kuvhota ari kune iyoyo polling station. Zvinova zvinhu zviri kukanganisa vazhinji. Vamwe vanopedzisira vakunovhota kunzvimbo dziri kure kune pavaivhotera nekusandurwa kwakaita zvinhu ikoko. Inyaya isingafadzi. Taifungidzira kuti panoitwa proclamation emaelections voters roll inenge yagadziriswa zvakanaka, asi tinoona kuti voters roll iyi haina kunyatsokwenenzverwa zvakanaka.
Ko, pane chingaitwa here kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa mugwaro iri? Tabvunza vamakoni.
Avo vangava ne matambudziko akasiyana siyana yekuti mazita avo anga asimo muvoters roll vakakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo. Ivo vanga vakanyoresa kare kumashure kureva kuti vane mukana wekuvhota musarudzo idzodzo. Kunyange avo vanga vatadza kugadzirisa sezvo vari muvoters roll kudhara kana kuti vanga vaiswa munzvimbo dzisiridzo, izvi zvinogona kugadziriswa. Matambudziko atiri kutarisana nawo aya angadai akasopera kare dai kuri kunzi voters roll yakanga yashewa pane nguva yawe maelections.
Panyaya yekuti vanopikisa havasi kupiwa gwaro revavhoti, vamakoni vati izvi hazvitarisirwe musarudzo.
Kuti sarudzo dzedu dzizofamba zvakanaka kumberi uku, tinenge tatomisa opportunity yakanaka yekuti tinge nevoters roll yakachena. Izvi ndo zvinotaurwa nemainternational instruments atinoshanda nawo akaita sana SADC guidelines on the conduct of democratic elections nemamwewo. Saka tinongokurudzira Zeki kuti dai waro yaita kuti voters roll inge ichionekwa nemunhu wese pane nguva kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo iwowo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu vativo havasi kushamisika nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti.
Izvi zvave kungoratidza zvaityirwa neruzhinji kumazuva apfuura, kumwedzi apfuura, kumakore apfuura kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo hachisi chinhu chitsva chatiri kuona, chinhu chatanga tichiona, chinhu chatanga takutotarisira. Ndofunga vanhu vakanga vasingataure nhema, vanhu vakanga vaine zvavakanga vachiona.
Asi vachitaura nemepanhau reHerald, mutezeri wasachigaro wekomishen yeZimbabwe Electoral Commission, Ambassador Rodney Kiwa, vati zvinhu zvose zviri kunzi zvakakanganiswa mugwaro revavhoti zvinokwanisa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzawo Studio 7 kuti mutemo wesarudzo uripo iko zvino unokwanisa kuita kuti paitwe sarudzo dzakachena.
Zvishedo zvauri zvinezvi chaunotadzisa chinobva chanzi ipecheni yakona kuita free and fair because yeclose yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws, but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Zimbabwe yave nemakore ichiita sarudzo dzinoramba kutambirwa nevanopikisa vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kunzi nevamwe vanokweretesa mari vakaita seAfrican Development Bank, IMF neWorld Bank zviri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mamwe mapato ezvematengerwo enyika madiki pamwe nemamwe masangano akazvimirira oga anosvika makumi matatu nemashanu kusanganisira Operation Dudula neput South Africa First varatidzira pamahofisi emutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vachikurudzira kuti vadzinge zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Kuratidzira uku kuri kuuya apo magwaro ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 osvika kumagumo mwedzi uno zvichitarisirwa kudzingwa kana dare repamusoro rikarasa nyaya yechikumbiro chavari kuita kana kuti pakasave kuti zvibvumidzwe kuramba zvichigara munyika iyi. Asi pane mukana wekuti kana dare iri rikawirirana nehurumende kuti zvizvarwa izvi zvidzingwe, zvizvarwa izvi zvinokwanisawo kuenda kudare repamusoro. Mutungamiri weOperation Dudula vaPatrick Mogolusi vaudza nepfenyuro yeSABC News kuti vari kuda kuudza vaRamaphosa nemakurukota avo kuti vanoita nekungovimbiswa kwavari kuita kuti vachadzinga vabva kure vachiti vanoda kuti vakombwe vadzoserwe kunyika dzavo. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Vanhu vari kunetseka chaizvo kuti tichidaitika nekuti vari kuona kunge sezvo koti risatiwo yasvika pakupa kuti ivo vari kuti chii neiyaya yavakapiwa neHelen Suzman nevamwe vakasiyana-siyana. Saka vanhu vako nekuti vanhu havazvinzive zvemitemo izvi vakufunga kuti pamwe zvekureva kuti aiwa nyaya yapera kana kuti tatotadza vanhu vafanira kuenda kuZimbabwe. Saka pane kunetseka kuri kuitika pavanhu, vanhu vari kushungurudzika chaizvo uye zviri kuitika pasi ndizvo zvekuti vanhu vari kushungurudzika dzwawo nemaitiro evanhu pamabasa nekuma UIF ikoko vari kufanira kuwana mari dzavo.
Saka izvi zviri kureva kuti kudini kumunhu ari muSouth Africa akabata ZEP pari zvino?
Zviri kutoreva kuti kwaari ari kuona kuti no, upenyu huno hwemuSouth Africa hunenge hwapera. Ndo saka vanhu vakumhanyira kuti at least vange vane mareceipt emawaivha kuitira kuti kana mawaivha acho vaapuwa, nekuti vakanzwa kuti aiwa mawaivha akupiwa vanhu vakupiwa mawaivha kuti kana munhu apuwa waivha yacho inga inogona kumutengerawo chero mwedzi miviri mitatu because akawana waivha yacho anobva aapurairawo chipemiti yacho iyoyo yotorawo nguva kuti ibude. Saka vanhu vari kungotsvaga chingamuraramisa mangwana cheratingazivi kuti zvichaperera kupi, asi vari kuona kuti nyaya yekungogara chete munhu akangomirira kuti tinzwe kuti koti chatii zvinenge zvichavapinza pamatambudziko, nekuti koti kaiva chiti aiwa nyaya iyi iri kuhwinwa nehome affairs anenge asisina chekuita munhu iyeye. Ndosaka vatomanyira kuti vatsvage chekubata chete mumaoko zvinodhaudza vanhu havasi kuda kudzokera kuZimbabwe.
Tanzwa kuti nhasi kune mamwewo mapoka aswera achiitawo toitoi here muJoburg vachitaura nyaya yekuti vari kuda kuti vaRamaphosa vaite kuti vatorwa vaburitswe munyika. Mambonzwawo nezvazvo here izvi?
Zvakatotanga nezuro iwo mapato nderimwe racho ranga riri pakoti panyaya iyoyi vana All Truck Drivers Forum of South Africa iyoyi inova iyo rimere mapato rine xenophobia rinovenda zvikuru vanhu vanobva kunze nana Dudina nana Put South Africa Fair. Saka vanhu vakatanga vatendesa mapepa memorandum kuHome Affairs kuti kuda kuti pakazara maillegal foreigners ngaabviswe. Saka ikozvo zvino vari kuti vari kuda kuenda kuna Ramaphosa vachiratidzira nekuti havachadi vanhu vanobva kunze, varoda kugadzira nyika, varoda kuti zvarwe kuti kusapinda munhu vazvigadzirire nyika yavo vari vega.
Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Suwanda, vari parunhare kuSouth Africa na Ivan Zininga weStudio 7. Kunyanga hazvo vanhu vanosvika mamirioni maviri vari kudadzimba, mirioni imwe chete iri muHarare chete, nekuda kwevanhu vari kubva kumamisha kuenda kumadhorobha nekuwedzerawo kwehuwandu hwevanhu kuwana dzimba kunonzi kuri kunetsa nekuda kwemitemo yemabhanga ari kuomesera vanoda kukwereta mari dzekutenga dzimba kana kuti mortgage. Vemabhanga vanoti havana chekuita nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, nekudaro zvinonetsa kungokweretesa vanhu mari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ratakawana kubva kune mukuru weBankers Association of Zimbabwe vafanwa mutogo, hakuna vemabhanga vari kupa zvikwezi zvedzimba kana nzvimbo dzekuvakira nemari yemunyika kana kuti maZimbabwe dollars. Gwaro iri rinoratidzawo kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupa zvikwereti izvi dzinoisa mari yemutero kana kuti interest iri pakati pezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore kana kuti 11-15%. Asi kuSouth Africa mari yemutero tero pachikwereti iyi iri zvikamu zvinosvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%. Munyika dzakaita seAmerica mari iri pakati pezvikamu zvitatu kubva muzana kusvika kuzvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 3%-6%. Mutero unotarwa pachitariswa nhoroondo yemunhu yekubhadhira zvikwereti kana kuti credit history. Asi munyika idzi munhu anobhadhira chikwereti kwemakore akawanda kwete zvinoitwa muZimbabwe. Gurukota rezvemagari vanhu vapomu mavhima vachitaura pamusangano weSocial Security Authority, National Building Society neZimbabwe Institute of Public Administration and Management SIPA, vakati muZimbabwe vanhu vanonzi vadzosere zvikwereti mumakore mashanu, vakati zviri nani kuti vapiwe makore makumi maviri.
UBS nemamwe mabuilding societies ngaachisevenza kuitira kuti tidzokere kuthe normal mortgage system inopa vanhu nguva yakareba yekuti vabhadhare dzimba dzavo.
Vakatendawo kuti mari inorikwa pachikwereti chekutenga imba yakawandisa.
Tichatarisa futi issue yemainterest rates. Mainterest rates acho ngave asiri usury, hamungaiti chimbadzoka nereal estate.
Mumwe mugari weMuHarare vachenesa Ntungwa vanoti kukura kwemitero inodiwa pazvikwereti zvedzimba zvinohodza mwoyo yevakawanda.
Mari haisi kutendera muekonomi zvese zvatinoziva. Imari iri kuenda kune vashoma. Inini nekumira kwakaita zvinhu handione maZimbabweans achikwanisa.
Asa mai Mildred Kujinga vanoshanda nerimwe bhanga rinopa zvikwereti zvedzimba nepekuvakira reNational Building Society NBS vanoti shuviro yavo ndeyekupa munhu wese munyika zvikwereti zvichienderana nemari yaanowana pamwedzi kuti azokwanisa kudzora chikwereti.
Kuumbwa kwebhengi rinonzi NBS rakatoumbwa rakatarisana nekuti ripe vanhu dzimba nemaererano nezvavanorarama nazvo kubvira vari pasi kusvikira vari pamusoro.
Vanotiwo kunyange zvodonzo ravo riri rekuwanisa munhu wese imba, vanonyanyokurudzira kuti munhu ave achiwana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi kana kuti $250.
Isusu sebhanga ratinoti rinokurudzira chinhu chinonzi financial inclusion, hatina minimum income, asi tinokurudzira kuti munhu wose anoshanda dai agona kuwana mari iri pamusoro pekuti awanewo mari inenge mazana maviri nemakumi mashanu $250. Nekuti izvo zvinotaura kuti uchinge watengawo magrosari unogona kusara nemari yakafanana $50 kana kuti 80 yatinogona kuti aiwa nemastend edu atitichinge tinawo kuti ukwanise kuvaka kana kune nzvimbo dzinonzi dziri kufanira kuumbiridzwa kuita mataun.
Vachibvunzwa nezvemakore mashoma anopawa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti, amai Kujinga vangopa kurudziro yekuti vanhu vatore zvikwereti zvavanokwanisa kubhadhara.
Kukurudzira kuti munhu agone kutora imba inoenderana neupenyu nemari anobata panguva iyoyo.
Vachibvunzwa kune Studio 7 nezvekukwira kwemitero yemari yezvikwereti izvi, amai kujinga vakati havakwanisi kutaura pamhepo interest rates ebhanga ravo, asi vakati
isu tinoshanda namalending rate anenge aiswa nehurumende, ende hurumende zvayakanakira when it comes kunyaya yedzimba, malending rates avo avanoisa akanyanya kuderera kudarika atinoisa pamaloan ekuisa pamubato wamaoko.
Nyaya yekusheya simba zvakanyanya kuri kuita dhura remunyika uye kusajeka kwegwara rezveupfumi kuri kupa kuti vamabhanga vatye kukweretesa vanhu mari dzekutenga dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti Russia yatanga mwedzi uno wachikumi nekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mushure mekubhomba gota guru renyika iri Kiev nhasi mangwanani. Vanhu gumi vanonzi vakuwara. Mabhambo aya anonzi aparadza dzimba dzevanhu, kiriniki, motokari pamwe nepombi dzemvura. Vakuru vakuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vanoti vari kushushikana nenjodzi inonzi inogona kukonzerwa nezviri kuitwa nemauto eChina, ayo anonzi ari kudzivisa ndege nengarava dzehondo dzeAmerica kufamba zvakanaka munzvimbo dzinonzi dzinokwanisa kushandiswa nenyika dzose kana kuti international waters. Izvi zviri kuitika munyanza yeSouth China Sea. Nemusi wechipiri, America yakaburitsa vhidhiyo yakaratidza zvakaitika apo ndege yayo yemhando yeRC-135 yakakanganiswa kubhururuka neChina. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, amai Mao Ning, vakati America ndiyo yakakonzera kunetsana uku nekuda kusora. Dare reInternational Court kuHague rakapa mutongo yekuti China handiyo muridzi wenzvimbo iyi, asi China inonzi haisi kutevedzera mutongo uyu. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana-siyana pakutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vanotosungirwa nemutemo kuti vange vachitara zuva iri nenguva chaiyo. Asi vamwe ndo vanoti vaMnangagwa vakakasika kumedza kutsenga vachada sezvo kwanga kuchine nyaya dzakanangana nesarudzo dzinoda kugadziriswa. Vamwe ndo vanoti kunyanga hazvo zuva resarudzo ravepo, gwaro revavhoti reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harina kumira zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vari kunotarisa mazita avo vanga vachishaya mazita avo munzvimbo dzavakanyoresera kuvhota vari. Ukuwo bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakaendawo kudare richiti panofanirwa kutanga pagadziriswa gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti Final Delimitation Report pasati paziviswa nezvezuva resarudzo. VaMnangagwa vakazivisa kuti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pasina akunda musarudzo yemutungamiri wenyika inozodzokororwa musi wa2 Gumiguru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGodfrey Kurauone vebato rinopikisa reCCC pamwe naDr Masimba Mavhaza veZANU-PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Mukoma Jonga, ndozviri pamutemo. Mutemo unosungira mutungamiri wenyika kuti ataure zita resarudzo. Ndo zuva ratandakamirira toso tizive toone kuti tozvifambisa sei munyaya dzokugadzira pamakampeni edu sebato rinoda kupinda mugovernment muna August. Asina huri ati ikutinganze yekuti zuva rataurwa panguva iyo zeki ikuita matambudziko nevoters roll. Vanhu vakawanda vari kuinda mukucheka masa avo vari kumashayiwa. Uyu means kuti zeki pache zvayo is not ready, zeki haisiri prepared for elections. Zvinova izvo zvichatipa aya tinoti madisputed outcomes, ekuti pachabuda maresults munhu wese achange asina kugutsikana nemhaka yekuti vazhinji muchaona kuti zvosvara kukumba kuti mazita mazita rako harimu, asi vachiziva kuti vakarejista kuvhota. Idambudziko guru.
Regai tidzwewo naDr. Mavaza, manzwa zvataurwa navakurawo nepamusoro pekuziviswa kwakaitwa zuva resarudzo.
Iya, vakurawo ndongobvunzana navo pekutanga pekungoti ndozvinoda mutemo, ndozviri pamutemo wenyika yeZimbabwe. It's a constitutional obligation kuti president devaita abide by it and give an electoral debt. And again, as I said earlier, kuti kana mutungamiriri wenyika achinge achitedzera mutemo wedumbiro remutemo wenyika, chikomborero kune nyika iyoyo, nekuti mune munhu anotedzera mutemo. Hatina kufanana nedzimwe nyika dzekuti vanongofunga kuti achavhota nekufunga peri kusvika ini ndafa. Isa atina izvozvo. ZANU-PF inotedzera bumbiro remutemo kugutsa ruzhinji nezvinoda vanhu. Asi kuti titi zviri nyore kufadza munhu wese, tingadai tanyeba, hazvikwanisiki. Variko vachangonunuta vachingoti dai maelections anonotswa. Izvozvo panga anonotswa apa vetribus vanga kutopopota, muri kutya, mazoita sei, maelections aanaunzwa, hamuna kuzopedza kuita zvakati, munhu haabatsiriki.
Vakuraone, mataura nyaya yekuti gwaro revavhoti harina kugadzikana kana kumira zvakanaka, zvinhu iri zvinganzi zvichiri nemukana wekuti zvinogadzirisika, tichiona kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 August.
Ndosake maona amavhazi avasina kubabata vabhozi vari kuzviziva kuti gwaro revavhoti harina kuita zvakanaka, but however sokubvunzwa kwamaita, vanhu vane zuva ranhasi kuti vange vagadzirisa zvinhu izvo zvine zvakanaka, otherwise from there hazvichagadzirisiki. Kana ungasina zirako kanaaaatransfewa kana ukasaritransfewa kudzokisa kwarofana kunge riri, hazvigadzirisiki. So it's a challenge yatinoona tina bhozi nguva yakana yapuwa vanhu vagadzirisei, because vanhu vanga vasina kunzwisisa nekuona kuti these anomalies are serious and auya at a larger volume. So zeka handisi kuti nguva yapa vanhu vagadzirisei yakakwana, because vazhinji muchaona mazitamo vachishayikwa, but it's not anyone's fault. We don't know what happened. We don't know how they changed the people from this point to that point. So, idam zvokuru kuti kana vana mavhaza vezvanupf vachiita vasi kuzviona, zvinozimini kuti vanenge vane roro pakati pazvo.
Dava mavhaza, nyaya yevoters roll iyi hanzi hongu date ravepo, asi voters roll mamvemve.
Nyaya yevoters roll yakangofanana kumapato ese. Nesuwo tine vanhu vedu vane mazita avo avasiri kuona, asi tiri kuedza kuti munhu wese ngaakumhanye nguva isati yapera kunogadzirisa zita rako nechitupa chako nekurejista kana usina kurejista. Ndokusaka tichiti vanhu ngavarejiste kuvhota, vacheke kuti mazita avo ari pere pachine nguva. Taitaura nyaya yekubva makore maviri apfuura kuti taakuenda musarudzo makore mairi ari kuuya, ngatigadzirisei mazita edu pavoters roll. Vanhu vaingotawo njake njake vachitamba vari kure nekure, hazvibatsiri. Vaakumhanya vakupepuka bako mvura yanaya.
Vakuraone,
kuti takuda kutanga maelections ZANU-PF yatova bhizi kuti ngatiise mutemo wokuti unozosunga vanhu vasataura. So how is the opposition then going to campaign kana muchiita mutemo wokusungira vanhu kuti musataura zvinyuto zvenyu, musataura zvakaipa zvapurezidendi, musataura zvakaipa zvenyika? Saka then who is going to speak and how? Tikuinda kusarudzo takasunga muromo as opposition, tikuinda kusarudzo takasunga maoko nemakumbo as opposition, but nonetheless ndinoda kuudza nyaya kuti vana veZimbabwe vanoziva zvavanoda.
Vamabvaza, hanzi pane mutemo uri kuwandudzwa uyo unosungira vana veZimbabwe kuti vange vasingasununguke.
Kungoti vakuravana havanzwisisi nyaya iyi. Ndiyo yakatanga kare, ikapinda, ikasarudzwa, ikaongororwa, ikakurukurwa, ikadibetwa, ikazovhoterwa nezuru. Uyezve hausi mutemo unorambidza vanhu kutaura, mutemo unorambidza vanhu kutaura nedzimwe nyika pamusoro penyika yako, kana usina mvumo yekutaura pamusoro penyika yako. Saka mitemo yemunyika dzese dzinawo mutemo wakadaro. Niloge nilobe nayo paamerica, mutemo uyu uri pese.
Dr. Masimba Mavaza vebato reZANU-PF vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurawone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. musakangano wachirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu wavo na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu bayahlala kungubulawa yiday every day ngoba singubulawa ubulawa yiyithi abantwana kumele bebe kwasa.
Ubulawayo odume ngokuthi kukontuthu ziyathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu-129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers. Sase nabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela lamhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwa bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kukontuthu ziyathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamunye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo Day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhova abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo Day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbuso Nzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokhu sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idolobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu bayahlala kungubulawa yiday every day ngoba singubulawa ubulawa yiyithi abantwana kumele bebe kwasa ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 ngawu-1 njenganamhla ngeli-Thursday. Ngesaturday yakhona ku-celebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi ba-celebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiweyo celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhiji sivunule.
Unduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve the culture yethu, preserve heritage yethu in a creative manner. Just not especially to deal the issue of drug abuse, because nasithi abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu, because the culture is one. Iyancedisa ukuthi sidilela izinto ze-drug abuse, and also iyancedisa ukuthi sidivelope, because nasibambene sirala behind the culture, siyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority, iZTA, uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo Day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
Kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. UBulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza koBulawayo, anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa, wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi qale ile 14 years ethunywa edistributa ama-drugs. Lezindlu zangkhona ezithele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imajikele yethu, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe. Lo mntwana izindlu ziyazazi.
Umsekeli kameya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Njengoba yidakamizwa bazali bekhona, iculture yethu nokuya esikolweni sigide, sithokoze, sithandaze njengabantu bakoBulawayo. Ngoba namhlanje sikuyalotsha iculture week, so phakamisani amaculture angelo okutsha, angelo okubulala, alo kuthandana nokuthi nobulawa ihlawuzeni.
Inkokheli zomdabu ezivalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo eStanley Hall, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria wele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye, bafike emahofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela uMnumzana Freeman Bengu wejetha uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem ni issue ya ma foreigners abantu abazwa ngaphansi. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa ngathi this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kazulu. UMnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nabo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo nakubhalwe. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha okuthangela eSouth Africa kula eSouth Africa kuluma umuntu odriver
unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu isenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna mass deportation, sifuna ukuthi abantu ba like abasebenze babe prioritized ku wonke lama healthcare centers eyikolweni abantwana sasenabantwana khona manje sisabalwele eyikolweni because abanayi base kodwa abantu bangaphansi bakhona eyikolweni bayafunda it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixutshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemithi abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zithesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla tshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhanyi okuzakwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedinga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo ku-voters roll labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayethiyeneyo njenge-for example sikhangela ku-ward 8 izizalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngale zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane lazo.
Uphinde wathi bazalobela izekhi ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezekhi ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Kuyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi ukuwadi kumbe ukuwadi 24 nkayisouth kodwa ibizo lakho kalikho kuwadi naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota kuwadi kumbe 25. So yinto embi kakhulu le eyenzakele kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababayibenza izinto kibo ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyambe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. njalo ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally
abakubandala ezanu PF labo bayakhala ngokwenziwe yi-ZAC. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wabambe owangaphansi ngokwenziwe yikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla lethu leZANU PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. Imbangela esenzakalo lesi ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa indoda ye-delimitation le eyenziweyo kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward lama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthangi ade behambile baswela amabizo abo kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabisenzakala hathi ukubana bethwa kulobu kopokopo obukhona oyabisenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elibusayo.
Institution ye-voters roll siyenziwe namhlanje alilanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ukuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungaze ayahlola amabizo abo ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Naloko ukukhangela engemafonini yiko kwenza abaningi behambe besiyahlola. Yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali phela yinjongo yokuyiZAC yangisenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde baregister futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa babasize bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhipstube.
Kusenjalo idale lephalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill ngemva kokuba ikomithi yedale lephalamende e-Parliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalumthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba ikomiti ye-PLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalumthetho.
The PLC they considered it, returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lephalamende. Amalunga aweZANU PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ebandla leZANU PF umnumzana Bhupurayito Garebhi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni ye-Twitter ummeli weHarare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Ummeli weHange Central ePhalamende umnumzana Daniel Morokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayedluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed umthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusola lomthetho
ngemuva kokuba iParliamente isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill. Sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angangcothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angangcothozi i-corruption eyabe isenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isithu 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa umongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli ngokubika Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwazi ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angikhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya ezombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga idale lephalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu labalelungelo lokuvota olwe voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lephalamende, yena ekubandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Lathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqinde abantu belimelele njalo ilizwe vele lizimisele bona lingene kukhetho esiqongosele ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona i-voters roll.
Abantu bayahamba bayashela amabizo enginanzikeleyo ewadi yami esebulilima bahambile ivileji ithethe yasiwa kuwadi 17 efika kuwadi yami ilizwe vile lihambilele ezileji abantu bonke basasele futhi kuwadi yami ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu lokuthi bonise ukuthi indawo eziningi abantu asezebevote kakhulu endaweni lapha ZANU-PF ezaze ukuthi ayinasupporti siyakwazi ivote ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ibhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi kuzothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo utsho ngani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele bethe bebiza bethi ZANU-PF for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthela abantwana for 43 years kambe ngaba uzawathela abantwana semele imiti zamaza 5 years futhi bakhula ngokukodwa izinto zabo inkomo engabe kuyeka laphanethi ZANU-PF ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala lemali yezimbabwe beyangena abathi RTGS sibulayo njengobane nge-MP uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ifile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu owathi ufuna into embatshi komunye umuntu kelinisekela belifanatiko na hayi lelana lihle kubani ozafika izachothoza likhume konke nakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla leZANU-PF likandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kuzenze mhlaka 23 futhi August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhalele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ufile umgwaqo yonke iyalungiswa kuzenze sikhuluma i-government ye-ZANU-PF idiza ngomgwaqo lesibele ibhethibhethi esiya iBulawayo esiya iFolo sikhala emgwaqo eminingi-ningi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqekiweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalani emadolobheni kwenza abantu bayakhala imali yangikhonisa isuka ebantwini abazenzelayo ngoba ibandla le-ZANU-PF livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza kodwa uqinisa ukuthi practical phansi abantu babomthi ibandla leZANU-PF lisebenzile kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe kuba kuyidini nakagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibakho.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga?
Ubaba uphezulu avotablekile Chamisa yiba sebethembe ukubana ngoye ozakhipha abantwana bezimbabwe egibhide ekhiphekeni. Mina ngithemba ukuthi izenzeka ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezikeni iZANU-PF sebekhulumile isipokuphethen akone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izami izawini iza bonke abeZANU-PF asebathebeleni hlanzane zabo inkomo ukuthi liyabona nje ukuthi iZANU-PF iyalikhetha kayilifuni wezani ebandleni le-TPC
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo Mnumzana Moyo lo Mnumzana Ngoma.
Yeah, baba Moyo. Ngizashaya ngoba 23 sesinqobile kudingadlalo zalo PF. Ufisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabantu bezinyo
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje Mnyama Moyo umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalele parliamente olivalelisayo osithandekile Mhlanga.